tinoona kunge tine dambudziko ratinaro rekuti Reserve Bank yedu haisisiri Reserve Bank iya yatoziva kana kuti yatakanga tinayo makore mashanu kana kuti mairi matatu apfuura, and haisi Reserve Bank yakafananawo nemaReserve Bank ekudzimwe nyika. Ukatarisa seSouth Africa, wotarisa kana Britain kana dzimwewo nyika zvadzo, basa reReserve Bank kana kuti Central Bank rinofanira kunge riri rekumeka shuwa kuti ikonomi yafamba zvakanaka, and vanoita izvozvo nekureguleta atinoti pachirungu interest rates nezvimwe zvakadaro, vachionawo kuti mari iri kusekuleta muekonomi yakawanda zvakadii. Kana yawanda wodzora, kana yashoma wowedzera. Saka vanofanira kunge vari vanhu vanokwanisa kunge vachiprinda mari, ndozvandiri kuedza kutaura. But because isisi tiri kusevenzesa dhora rekuamerica, harisi dhora ravanokwanisa kunge vachiprinda. Naizvozvo impact yavo kana kuti kuti vabatsire kuti ikonomi ifambire mberi zvinogona kuvanetsa, because iyi haisi mari yedu. Tozouyawo panyaya dzekuti zvimwe zvavari kutaura zvekuti Australian dollar tokwanisa kusenzesa mayeri, ndoona vari kuti vanhu vanokwanisa kuvhura mabhenki akaunti vachisenzesa mari idzodzidzi. Nyaya iripo ndeyekuti mari yacho haitoripo. Makambani edu isise muZimbabwe haasi kukwanisa kunge achiexporta, haasi kuproducer zvaanofanira kunge achiita kuti vatingati tikwanisa kunge tichiwana mari ichiuya munyika. So haisi nyaya yekuti vanhu vari kunzi because vasenzesa US dollar chete then ikonomi haichafambi, hakutorina mari yacho. Saka handione kuti izvozvo zvinotibatsira zvakadii.
Ko tinoonawo vari kukurudzira kuti pashandiswe zvakaita semaelectronic payments nemakadhi ekumabhanga yapa kubhadharana, sezvo nyika isina musvo.
Tinoitika panyaya yekusenzesa makadhi kana vanhu vachinge vachitenga kana kutengeserana, ndechekuti zvinoda vanhu vaane confidence yekuendesa mari kumabhengi. Pari zvino izvi because vanhu havana trust nehurumende yeZANU-PF. Ukadzokera kumashure pane zvakamboitika zviya zvokuti vanhu vakanga vakachengeta mari dzavo mumaaccounts, waingomuka mangwana iwo ka 5000 kayaka akasisimo katorwa nehurumende, iwo wopiwa maZimbabwean dollar. Vanhu havana trust yekuti hurumende iyi inokwanisa kunge ichirespecta maaccounts evanhu. Naizvozvo vanhu havasi kuendesa mari kumabhengi.